This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kurume 11, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
City of Gweru zvinongotaridza izvo kuti pane chinangwa chokuda kuita subvert court order yatakawana masvondo maviri matatu apfuura.
Bato reMDCT rinoshora kusungwa kwameya weguta reGweru vaHamutendi Kombai.
Hurumende kana da kusuwa ine chikwereti chai ine 20 years asi iwo kana kusuwa hurumende isiri mapurisa i3 years saka nderimwe remakore muchanzwa futi kuti zvabvondoka vamwe taakuti aiwaka imi munozvipire 20 years vamwe muchivapa 3 years
dare repamusoro rinoti chimwe chikamu chepolice act chekuendesa mapurisa kumatare chinotyora bumbiro remitemo nhengo yeexecutive yezifa havaedza ikasina uyo. Vanoti vanogona kuenda kumatare kana zifa ikasavapa umbo wairi kuti inawo wekuti vakaita zvouori vachida kutengesa mitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reGweru vaHamutendi Kombai pamwe nevakambomiswa basa semunyori mukuru weguta iri vaDaniel Matau ava vakasungwa nezuro vanonzi vachiri muusungwa sezvo mapurisa asina kuda kuvaendesa kudare redzimosva nhasi sezvanga zvakatarisirwa. Vaviri ava vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekusashandisa nemazvo maofisi avo pamwe nekushandisa mari yekanzuro zvisizvo. Rimwe remagweta ari kumirira vaviri ava vaBrian Dube vanoti mapurisa aramba kuisa vasungwa ava mumaoko emagweta avo kunyange hazvo pasina umbo hunoratidza kuti vaviri ava vakapara mhosva dzavari kupomerwa. Kusungwa kwavakombai navamatau kunotevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro kuulawa yemwedzi wapera wekuti gurukota rezvekutongwa kwematunhu vaSevia Kasukwere vadzosere makanzura gumi nemumwe kusanganisira vakombai ava vakanga vamisa mabasa. Kunyange hazvo paine mutongo wedare repamusoro uyu hurumende inonzi haina matanho ayati yatora yekuti vadzoserwe pamabasa avo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaDube pamusoro penyaya iyi.
Chandingangotaura chapendeche kuti meya naTown Clerk vakavharidza nema allegations anonzi criminal abuse of office. Tisingazivi kuti mumangare wachona ndiani kuti zviri kubva papi nekuti pari zvino hatisati taane zvakazara isinyatirwa kuti mapurisa ari kutizinza varitaura vari kuzvivamupi.
Tinonzwa kuti vari kupomerwa mhosva yekushandisa mari ingapfuura $100,000 pamwe nekupanawo mastendi nezvimwe zvakadaro. Ndo zviri kutaurwa here nemapurisa?
Hatisati tanyatirwa zvakadzika bat hatina mari dzakadaro dzingadai dzakadziwa. Kana chiri pamashandiro yekanzura hapana panobata meya mani. Meya havabati mari yekanzura, havana responsibility rebetini chemari. Hatandingangoritaura chete nechekuti kupomerwa kwemhosva uku kwakangouya mushure mekunge meya nemamwe makandira aura hunyanya yavo zvakanaka zvaicot ende hurumende tinoona sekuti yakandofira embarazi neoutcome yezvaicot saka vari dangotsvaga kusvibisa uye nekunyadzisa meya vadziya vaye kuti vakadziya kucot panyaya dzavo dzemamiso dzavanga vachida kuzama kuita kuti vatore kanzuro yegweru nechitinda kubva mumaoko ameya nemakanzura akaparidza nevanhu.
Saka vari kutarisirwa kuenda kumatare edzimosva riini?
Kumatare edzimosva tiri kutarisira kuti zvikada mangwana tinogona kukwanisa kuenda kumatare edzimosva kuti nyaya yekudai.
Saka pari zvino vari pi vakachengetedzwa kupi?
Pari zvino vakachengetedzwa very central police station.
Vanga vari va Brian Dube vanowe gweta riri kumirira meya veguta reGweru vaMutendi Kombai pamwe nevaive munyori mukuru wekanzuro vaDaniel Matau vari parunare muGweru neStudio 7. Zvichakadaro, bato reMDCT rashora zvikuru kusungwa kwevarume vaviri ava richiti zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Tabata mutauriri webato iri Vaobet Gutu.
Zvatiri kunyanyonyunyuta nazvo jonga ndezvekuti kusungwa kwavakombai nekusungwa kwatown clerk weSuit of Gweru zvinongotaridza izvo kuti pane chinangwa chokuda kuti sitaura muchirungu vanotivo kuita subvert court order yatakawana masvondo maviri matatu apfuura kuhigh court kuBulawayo apo Honorable Justice Francis Bere vakapa order yekuti Mayor Councillor Mutendi Kombai nemamwe makanzera avo vari gumi nemumwe 11 ngavadzokere pabasa nokuti kudzingwa kwavakanga vaitwa naSevia Kasukuere kwanga kuri kunze kwemutemo. Saka isu yedu hatidi kuti tinganzi tinozenge tiri kuda kupindira pane kuti mapurisa vanosungirei vanhu vanoferefetere chinyaya, asi zvangotaridza izvo kuti dei kuri kuti pane mhosva chaiyo yakaparwa navakombai nevamwe vavo, handifungi kuti vaimbomira kuti oda yehigh court ivepo vasati vasungwa.
Asika vagutu, tinonzwa kuti varume vari kupomerwa mhosva yekusashandisa nemazvo masimba avainawo mumahofisi avo.
Nhema dziri kutaurwa dzokuti vatangirai vakabhadharirwa nemari dzekanzuro yeGweru inhema dzokuda kusvibisa mutungamiri wedu nokuti hapana zvinhu zvakaita saizvozvo zvakamboitika.
Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti avo vanotungamirawo bato rePeople's Democratic Party vanoti vari kufara kuti mutongi wedare repamusoro akati chikamu 70 chemutemo wePolice Act chinoti munhu anotyorerwa kodzero dzake nemapurisa ane mwedzi mitanhatu chete yekumhangara nyaya yake auye achisi pamutemo. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vabiti.
Mukatarisani muZimbabwe, the biggest perpetrator, gandanga guru, binya guru, estate, inosangasa mapurisa, maCIO, nemauto. Zvochizoreva kuti vanhu kana tada kuvaendesa kumatare manje, kamutema aka kechipurisa police act, kanobva tati kuhwisa nyaya yako in 6 months. So pese paunongoti kumupurisa sa, vanobva vati 6 months. Sa, 6 months, vanhu vongoluza nyaya neka 6 months. Even mujudgment imomo, Justice Sanga vanotosaita nyaya dziri kutoruzwa including dzimwe dza2015 dzakaluzwa nekamutemo ikakaka. So ndoda kupa kutenda mutongi waJustice Sanga.
Saka izvi zvinenge zvaakureva kuti dare reparamende rinenge rotara nguva here kuti munhu akwanise kuenda kumatare, zvinenge zvofamba sei?
Mabaya dede nemukambi. Justice Sanga vakangoti mutemo uyu hauite, havana kuzotaura kuti time period inoita ndeipi. Zvotoreva kuti parliament ndoyakufanira kuchizotaura kuti i3 years here kana kuti 12 years. But ipapa apa futi ndichitopafunga even 3 years iri muprescription act section 14 yakatoshata because hurumende kana da kusuwa ine chikwereti chai ine 20 years, asi iwo kada kusuwa hurumende isiri mapurisa i3 years. Saka nerimwe remakore muchanzwa futi kuti zvabvondoka, vamwe taakuti aiwaka imi munozvipirei 20 years, vamwe muchivapa 3 years.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vatendai biti avo vanotungamirawo bato rePeople's Democratic Party vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vanhu vanomwe nhasi vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuendesa vanhu munhapwa kuKuwait kana kuti human trafficking. Vanhu ava vari kupomerwa mhosva yekutyora chikamu 3 cheTrafficking in Persons Act Chapter 925. Vanhumwe ava vanonzi vanga vachinyepera kuti vane kambani inokwanisa kutsvagira vanhu mabasa ekushanda kumahotera kuKuwait Asi vanhu vacho kana vaenda ikoko voshanda mudzimba senhapwa kwemaawa akawanda vasina kuzorora. Vakasungwa ava ndiLucia Chibayambuya, Lawrence Chibayambuya, Faith Magora, Josephine Gondo, Tonderai Gondwa, Fadzai Nyandoro na Edgar Gora. Bato rinopikisa MDCT riri kushora zvibvumirano pakati peInternational Monetary Fund nehurumende yeZimbabwe richiti pane zvinhu zvakawanda zvisiri kuitwa pachena. IMF yanga ine chikwata chayo changa chiita hurukuro nevakuru muhurumende nevemabhizimusi muZimbabwe uye chapedza misangano yacho nhasi. Misangano iyi yanga yakanangana nekuti IMF yoshanda sei neZimbabwe mukumutsiridza upfumi. MDCT mashoko ayo kuvatori venhau yati IMF inofanira kuona kuti Zimbabwe yaisa mitemo inopa kuti upfumi hwenyika waita zviri nani uye kodzero dzevanhu munyika nezvemabhizimusi dzaremekedzwa. Bato iri rinoti IMF iri kungoti Zimbabwe iri kusaisa zvinodiwa asi zviri pachena kuti hapana chiri kuwandudzwa nehurumende. Masangano emunyika anoona nezvekuchengetwa kwemhuka anoti ari kuda kuunganidza mari inosvika zviuru makumi mashanu zvemadhora kuti vagadzire waya yemagetsi inokomberedza nzvimbo inorasirwa marara kuVictoria Falls. Izvi zviri kuda kuitwa kuti mhuka dzakaita senzou, makudo uye mapere dzisafe mushure mekudya mapurasitiki anenge arasirwa panzvimbo iyi. Vanoshanda neEnvironment Africa amai Charlene Hewart vanoti nzou nomwe dzakatofa mushure mekudya mapepa. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAngola vaJose Eduardo dos Santos, mutungamiri wenyika yeAfrica akatonga kwemakora akawanda kudarika vamwe vose, vati panopera temu yavo muna 2018 havasi kuzokwikwidza zvakare. VaDos Santos vakataura mashoko aya kubato ravo reMPLA muLuanda neZuro vachiti vave kuenda pamudyandigere. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Michelle Obama vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge W. Bush nemudzimai wavo Laura Bush amai Hillary Clinton ndevamwe vari kuCalifornia parufu rwaamai Nancy Reagan. Amai Reagan vaive mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica vaRonald Reagan. Amai Reagan vachavigwa pedyo nemurume wavo kuCalifornia kwavari kuchemerwa. Bato reRepublican Party neZuro rakaita gakava kana kuti debate rekutsvaga rutsigiro kuti ndiani achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika muna mbudzi. Nyaya dzakataurwa dzinosanganisa dzevanopfurikidza mwero vechitendero chechiIslam kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Vasara vari kukwikwidzana ishoroma vaDonald Trump, Senator Marco Rubio, Senator Ted Cruz uye Governor vaJohn Kasich. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Vechidiki vakawanda mumatunhu akawanda munyika vanoti vari kufara zvikuru nekubatsirwa kwavari kuitwa nesangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO mukuita mabasa emaoko avanoti ava kupa chouviri panguva yomabasa ari kunetsa munyika. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza nyika yose pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemuna 2013 kuti vachaita kuti pawanikwe mabasa anodarika mamiriyoni maviri, asi dzimwe sarudzo dzave kutosvika pasina chinobatika chati chavepo. Muzvare Johana Mamombe, avo vakadzidza paUniversity of Zimbabwe, vanoti zvavakanga vakatarisira muupenyu hwavo pavaienda kuchikoro hapana kana chimwe chete chiri kubuda sezvo achiti mabasa haasi kuwanikwa. Muzvare Mamombe vanoti vari kuwana mabasa mazhinji vana kana kuti hama dzevakuru vakuru muhurumende.
Hurumende ngaizive kuti kana takutaura zvekuti ministry tabvisa bhachi rekunge remapato, takutaura zveministry of youth, tikutaura muyouth wese wechidiki wese, whether munhu iyeye ari kubva kubato ripi zvaro.
Mumwe wechidiki asiri kushanda vaphilip Jongwe vanoti chimwe chinovarwadzawo inyaya yekuti hurumende haisi kukoshesa nyaya yekuisa mari yakawanda munyaya yedzidzo.
Hurumende tinoda kuirayira mukati mezvara nhasi kudai yarega kaunhu kakaipa sokudaro yaita zvinhu zvakafanira zvinobatanidza mhuri yezimbabwe kuti budiriro iuye.
Tariro Senderai uyo anoshanda nesangano rinoshanda rakazvimirira richiona nezvekusimudzirwa kwevechidiki reorganizing Zimbabwe ari kunyunyutawo nerekuti hurumende haisi kusendeka parutivi mari yakawanda muzvirongwa zvine chekuita nekusimudzirwa kwevechidiki. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakapa bazi rinoona nezvevechidiki mamiriyoni 10 emadhora yakanangana nezvirongwa zvekusimudzirwa kwevechidiki mubhajeti regore rino.
Pamasocial issues anotacha isusu vechidiki, especially panyaya unemployment and job creation, nothing was talked about. If anything, they are vague.
Vaobeistole avo vaimbova mumwe wevatungamiriri vesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union kana kuti ZINASU vanoti hurumende yava Mugabe haina chido nekuvandudza upenyu hwevechidiki munyika.
Hurumende yemuZimbabwe hainei nevechidiki vanorarama mukati menyika ino. Kutanga pa hurumende yachona musi wainoti yakuita urongwa huri maerana nemayouth ukaona vanhu vanenge varipa vataridzi vanenge vari vanhu vechidiki.
Zvichakadai vaFortune Munyonga vano vemutungamiriri weboka revechidiki mubato reRenewal Democrats of Zimbabwe vari kupa vaMugabe mhosva yekukwidza vechidiki ndege yemashanga pavakaudza nyika yose pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzapfuura kuti vachaita kuti munyika muve nemabasa matsva anodarika mamiriyoni maviri. Ukuwo veruzhinji vakatarisira mabasa matsva sangano rinoona nezvevashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti pave nemakambani anodarika mazana manomwe avharwa kubva pakaitwa sarudzo dzemuna 2013 zvaita kuti uwandu hwevanhu vasina mabasa hukure. Asi hurumende inoti iri kuedza nepainogona napo kuti ite zvayakatarisirwa neveruzhinji panyaya dzemabasa. Gurukota rinoona nezvevechidiki vaPatrick Zhuwao avo vano vemuzukuru wavaMugabe vanoti pane vechidiki vari muZanu PF vakatora mari muhomwe yeyouth fund vasiri kudzosera mari iyi zvave kuita kuti vamwe vechidiki vasawanewo mari iyi. VaZhuwao vanoti havasi kuzeza kuti vanhu vakadai vasungwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nhau dzemitambo, nyaya yekuti vamwe vaida kutengesa mitambo uye mitambo iri kutambwa mukupera kwesvondo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuti atiko kufonerai. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. Sangano reThe Society of Professional Journalists panyaya yemhiko dzekutora nhau kana kuti Voluntary Code of Ethics rinoti vatori venhau vanofanira kutsvaga chokwadi uye kuzvimirira pakunyora nhau vasingaite zvegudzira mukanwa kana kureva nepasipo. Hurumende yeAmerica inoti kunyora nhema kunozogona kuguma kokonzera kuti vanhu varwisane uye hazvienderane zvachose nebasa rekutora nhau. Hurumende yeAmerica inoti chimwe chinyorwa chekuBurundi changa chakanzi Chibotek Sinjubuya kana kuti handisi muranda chinyorwa chakashoropodza uye kunyora zvisizvo nezvenyika yeAmerica uye mutungamiri wayo vaBarack Obama. Muzinda weAmerica muBurundi wakabva wanyora tsamba uchiti mashoko ainge anyorwa mugwaro iri ainge akananganazve nekukonzera mhirizhonga pakati peBurundi neRwanda. America yakati mutsamba iye kana mutungamiri wenyika yeBurundi vaPierre Nkurunziza vainge vati vanhu vasaburitse mashoko ekunyomba kana anokonzera mhirizhonga. Chinyorwa ichi changa chiri padande mutande rinoti www.burundi24.com. Uye chinonzi chakaburitsa zvemashoko ekuti masangano akazvimirira oga ndiwo akakonzera kurwisana munyika iyi uye aisafanira kudaidzwa kunaurirano dziri kuda kuitwa. Tsamba iyi inotiwo mumiriri weAmerica muBurundi vaDon Liberi vakaenda kuCibitoke musi wa20 kukadzi kunoratidza kuti America inoda kushanda nevanhu vose vari muBurundi. America inosimbisa kuti zvakakosha kuti vatori venhau vanyore nhau dzechokwadi. Ayo anga ari mashoko anobva kuhurumende yeAmerica. Munhau dzemitambo. Nhengo yeexecutive yeZifa vaedzaikasina uyo vanoti vave kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya panyaya yekuti vakaita uori vachida kuedza kutengesa mitambo yenhabvu. Vamwe vari kunzi vari munyaya iyi ndimuzvare Henrietta Rushwaya vaimbotungamira Zifa, vaive murayiridzi wemawarriors vaIan Gorowa uye mutevedzeri wemurayiridzi wemawarriors vaNation Dube, avo vakambomiswawo basa vachinzi vaishanda nemumwe murume wekuAsia ari munin'ina wava Raj Perumal vakatobatwa nemhosva yekutengesa mitambo. Mutori wedu enhau Blessing Zulu aita hurukuro navakasina uyo kuti tinzwe pavamire.
Magweta ari kuitarisa, magweta atonyorera kuZifa vachiresponda nyaya ningirini leta yakandanyorerwa neZifa yesuspension yacho yanyaya yamumagweta.
Muchiitarisa zviri kuitwawo neZifa, mungati vari kukupa here mukana wekuti vanhu vanzwisise chaizvo kuti zvii zvakaitika?
I think magweta ada kutraya kuti tikwanise kusvika ipapo so that kuti vanhu vakwanise kuita tikwanise kuclear zita rangu mune zvakaipa zvanduku ndakaita izvo zvandisina kuita se zvandisina kuita.
Nhengo yeexecutive yeZifa vaedzaikasina uyo vari parunare muHarare. Mune imwe nyaya yemutambo, chikwata cheHarare City chichange chiine rutsigiro rwachisati chamboona kubvira chapinda muPremier Soccer League, apo vari kusangana neZesco yekuZambia muCAF Confederation Cup mangwana. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotiudza kuti zvii zvauya uye zvauya sei.
Harare City ndiyo yega yasara mukumirira Zimbabwe makundano muAfrica mushure mekubuditswa kwechicken in zvekuti mutsigiri weDynamos vaGeorge Musariri vari kukurudzira tsigiri venhabvu vese kuti vange vari pamutambo uyu.
Ndiri kukurudzira kuti vanhu tinde nouwandu hwedu kugraund, tinosapota timu yedu.
Chikwata cheHarare City chinofanira kukunda nezvibodzwa zvakawanda mumutambo wekutanga uyu sezvo zvikwata izvi zviri kusangana zvekare muZambia masvondo maviri ari kutevera. Zvichakadaro, vatsigiri vezvikwata zveDynamos neHighlanders vachange vari munzira nesvondo vakananga kubhabha Field Stadium, apo zvikwata zvavo zviri kusangana mumutambo weBob 92 Super Cup. Totarisa mutambo wecricket. Chikwata chenyika cheZimbabwe chatarisana nekukunda kana kudzoka kumba, apo chiri kusangana neAfghanistan mumutambo wavo we2020 World Cup munhandare yeVigaba Cricket Association Stadium muIndia nemuGowera. Zvikwata izvi zvakakunda mumitambo yavo miviri yekutanga, zvekuti tinokunda mumutambo wekugumisira uyu ndicho tinoenderera mberi nemakwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvino tochimbonzwa hurukuro yakaitwa nandimi yake Mwakalele nemuimbi Nyari Mashaya Mombe.
Ndiri mukuru wesangano rinonzi Atege Life International Tali, isangano rinoona kodzero dzevanasikana. Ndirizve muimbi ane madamba refu matatu, asiwo ndine damba refu ridzva rinonzi zvatiri.
Yeah. Ndakatanga kuimba maybe kuna 2003-2004 ndichizo kwasa kuburisa dambare furangu rekutanga muna 2004 saka kubepapo ndakabanda itarimwe kuti dambare furangu kabla muna 2007 saka rekutanga renzi nekutenda and then rechitutu renzi ro zvakasungwa and then iri remazuvano richangobura rinonzi zvatiri. Zvatiri inoreva isu kuti zvatiri. Magaro edi isu semadzimai emuAfrika, sevanasikana veAfrika, nyaya dzakawanda wanda dzinobata munhukadzi. Saka ndosaka ndakaita zvatiri. And inoratidza inini kuti mafambiro andakaita inini mupenyu hwangu kundongoti makore kana kuti 7 apfuura. Ndichinyatsotarisa kuti inini sedunga munhu. Upenyu hwangu huri kuenda kupi zvakamira sei mararamiro andinoita muupenyu hwangu akamira sei zvii zviri munharaunda yangu inini semunhukadzi nezvo ichitarawo futi nevarume kuti vanogara sei. Manzi yangu inotaura nezvamwari zvimwe. Dambare furacho rine zvinhu zvakawanda wanda. Tichitarira futi nini ukaona kuti nyaradzo anoita nezvemakodzero dzevanasikana nemadzimai. Unonyatsoona kuti pane dzimwe mbiri nziyo kana kuti cry isong inoimba nezvekuti vanasikana vanomboshungurudzwa sei. Ndianiko vanoshungurudza vana? Zvakaongororwa neUNICEF zvikaoneka kuti 74% yevana vanoshungurudzwa nehama dziri padhuze. Panakanyora nziyo iyi yekrying ndakaona zvakakodzera inini kuti nditorowo rimwe voice anochiremererawo futi muzimbabwe ndaifunga kuti ndoimba nachoko here kamboimba nachioniso ndopandakangoisa mawese ndikasangana nachioniso chioniso abvafara kuti ini ndinotoda kuzviita nekuti ini ndine vanasikana vaviri ndo chete zvandinogona kuitirawo vanasikana vangu nevamwe vanhu vari muzimbabwe. Ndakatarisa kuti amai vangu vakashekerwa nemurume wavo baba vangu inini ivo vanga vane makore 36 ndikatarisa kuti unoti madzimai atisu sevanotsikana emazuvano vechidiki kana madzimai echidiki emazuvano taizvigona here zvaitwa nanamai vedu ndinoona kunge zviri zvataisakwanisa kuita kana navangoona kuti ndimbova yimbiro kambo ndichivakudzawo kuti vazive kuti isusu sevana tinovaappreciata kana tinovakudza. Saka inotaura nezvekuti semunhu anonamata vakatikudzawo muchitendero chakanaka vakatizivisawo vakatipawo gwara rakanaka rekurarama. Saka tinokutendai amai edu tinokutendai amai edu amai tinokutendai amai edu tinokutendai amai edu kana zvawakatitendai amai edu tinokutendai amai
Mumanzi waNyari Mashaya Mombe anga achita hurukuro nemutori wenhau ndime yake Mwakalele. Aiwa, zvipo zvinouya nepakawanda. Vazhinji vanoziva Nyari Mashaya Mombe ari munhu anorwira kodzero dzemadzimai. Apa mauye kumuzivawo ari munyaya dzemumanzi. Tinotenda zvikuru munyari nebasa rauri kuita. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare musoro wenhau dzanhasi. Bato reMDCT rinoshora kusungwa kwameya weguta reGweru vaHamutendi Kombai. Dare repamusoro rinoti chimwe chikamu chePolice Act chekuendesa mapurisa kumatare chinotyora bumbiro remitemo. Nhengo yeExecutive yeZifa vaidza ikasina uyo vanoti vanogona kuenda kumatare kana Zifa ikasavapa humbowo hwairi kuti inawo hwekuti vakaita zveuori vachida kutengesa mitambo. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti tichange tiri tose zvakare mangwana anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina Chris Gande.
Thank you, Jonga. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, March 11th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande, and here are our top stories this evening. In a landmark case, the High Court has ruled that Section 70 of the Police Act, which places a cap of a six-month period within which police should be sued, is inconsistent with Zimbabwe's constitution.
Thousands of Zimbabweans have been a victim of this notorious provision. This provision deals with what you in America call statute of limitations, time limitation. When do you bring a court case?
Former ZANU-PF members speak out on what they claim are attempts by President Mugabe to create a family dynasty.
As the former leadership of ZANU-PF, we feel greatly shortchanged by the prevarication of ZANU-PF led by Robert Mugabe from the broadly accepted objectives of the struggle.
The MDCT expresses a dismay over the arrest of Gweru Mayor Hamutendi Kombai, and a suspended Zimbabwe Football Association board member has refused to step down, saying he will only do that if Zifa proves that he is guilty of match fixing.
I think I've played football and I've contributed a lot to football, even to the development of.
These stories and much more coming up. Stay tuned. In a landmark case, High Court Judge Justice Amitsanga yesterday ruled that Section 70 of the Police Act, which places a cap of a six-month period within which police should be sued, is inconsistent with the country's supreme law. Two Zimbabwean soldiers, Michael Munyika and Crispin Tobaiwa, who were represented by Tendai Biti, argued that the section was discriminatory. Police shot the two after suspecting them to be robbers as they travelled in a truck along with others to Karoi from work. Munyika lost a right hand finger and was also shot in the chest, and the bullet remains lodged in his body. He is suing Home Affairs Minister Ignatius Chombo, Police Commissioner General Augustine Chiwuri, Damburai and Chibanda for about $383,000. His colleague Tobaiwa, who was shot in the leg, is demanding damages amounting to almost $573,000. The two notified the police of their intention to sue, but delayed serving papers as they were receiving treatment in a local hospital. The summons were only issued 11 months after the incident. Studio 7's Blessing Zulu speaks with Tendai Biti about the landmark judgment.
Thousands of Zimbabweans have been a victim of this notorious provision. This provision deals with what you in America call statute of limitations, time limitation. When do you bring a court case? Now, in Zimbabwe, we've got a law that is called the Prescription Act. And the Prescription Act covers everyone, you and me. If I want to sue you, I'm given 3 years within which to sue you. And then the prescription against the government. If the government, if you owe money against the government, it has got 20 years within which to sue you. However, for the police, if you want to sue the police, it's only 6 months. In a country like Zimbabwe, where there is poverty, where there is illiteracy, you know, a person doesn't know that I've got a right. And sometimes, as in the case, this particular case I did, what happened in the particular case I did, which is very terrible, the two plaintiffs, my clients, were soldiers. They were in a combi going to Chinoy. Then a policeman boarded that combi and said to the driver, drive. They went in some rural police station in Wurungwe, Karoi, And the police started beating these soldiers despite the fact that they produced identity cards. They beat them so much that one of them is actually disabled. And they spent more than 8 months in hospital. So when they came out and sued, they were suddenly told, you can't sue because of Section 70 of the Police Act. So when I got this case, I then said, look, let's grab the bull by the horns. This provision is unconstitutional. So Justice Sanga, in a brilliant judgment, ruled that that Section 70 was unconstitutional.
What this means is that when people feel they have been wronged by the police, they can go to the courts. And how many years now?
What the court simply did was to say, your Section 70 is unlawful. It left it open.
That was Attorney Tendai Biti speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare. Former ZANU-PF officials and supporters have lambasted President Robert Mugabe, accusing him of abandoning the principles of Zimbabwe's liberation struggle and turning the party into a family dynasty. Scores of supporters and officials who left the party in different circumstances claim that Mr. Mugabe has almost turned ZANU-PF into a private property as he no longer entertains any internal opposition. Our reporter Gandri Maramba has more details from Maswingo.
They also claim that Mr. Mugabe has surrounded himself with friends and relatives who are now running the party like some personal property. They say his close associates are misleading the 92-year-old Zimbabwean leader who has been in power since the country attained independence from British rule in 1980. Some of the disgruntled former ZANU-PF members say they feel shortchanged by the nonagenarian leader who now wants to be hero-worshipped. Retired Ken Okudzai Mbudzi, who is the party's former Maswingo Provincial Political Commissar, claims that many party officials and supporters are now leaving the party in large numbers as they feel that they have been abandoned by the ZANU-PF leadership.
The broad spectrum of the Zimbabwean people, we have so much been shortchanged as a Zimbabwean community, as war veterans, as the former leadership of ZANU-PF. We feel greatly shortchanged by the prevarication of ZANU-PF led by Robert Mugabe from the broadly accepted objectives of the struggle. And I believe that, you see, there is going to be a total withering, a total disappearance of ZANU-PF once Mugabe disappears. We have decided, and correctly so, that we move away from ZANU-PF and start a new Chimurenga the Third, to dislodge the system, to fight once and for all the system. And I believe all people would actually come and embrace our new concept of inclusivity, honesty, democracy, and also non-violence in dislodging Robert Mugabe come 2018 elections.
His colleagues also claim that ZANU-PF is no longer adhering to the principles set during its formation. They argue that the party has been turned into a family business following the coming in of the first lady Grace Mugabe into politics. Cecilia Gono of Kudu District, the home of the late Vice President Simon Wengesai Mzenda, says the first family is no longer accepting divergent views and is now victimizing dissenting voices.
The reason why we left ZANU-PF as a party is no longer adhering to the standards that we had set initially as an organization. Now they are conforming to standards set by a family, the first family. If you say a divergent view, you are suspected to be an enemy of the first family, and then you end up being victimized the way they victimized Basikiti, the likes of Mavaire, and all the leaders that we had in Maswingo. So we better join people first rather than to still be in ZANU-PF, and then your voices are being blocked and you are considered an enemy when you support the party.
The former ruling party members say the recent pages of those who express views that are deemed negative to the status quo have actually turned ZANU-PF into a monstrous party. They claim that the principles of democracy, like freedom of expression and association, are no longer respected by Mr. Mugabe and his party, as his close associates are descending heavily on all those suspected of crossing his path. Some youth are also claiming that the ruling party is now ill-treating them, after they were used for perpetrating violence against opposition party supporters. Some claim that they have not even been given a piece of land following the controversial land reform adopted by the ruling party in 2000. Peter Zano is among such people who claim that they were promised heaven on earth by party officials when they joined ZANU-PF. However, he claims that most of them never benefited anything from the ruling party.
When we joined ZANU-PF, we were promised a lot of things whereby we promised heaven on earth, you know. Because initially they promised us everything, like they promised us that as a government, as a ZANU-PF government, they will give us jobs, they will give us land and everything. But then when you look at the land reform program and the people who benefited from that program, it's not the youth actually. Those are the top brass in the government.
A former liberation war fighter who does not want to be identified in fear of being victimized says he is bitter that he fought for the liberation of Zimbabwe but has never enjoyed the fruits of independence.
We are a very disgruntled lot. Actually, personally, myself, I'm very bitter about the going on in ZANU-PF. We find when we were in the war, we had principles as a party, as ZANU-PF, as the leadership, so that we should serve people. But what is now turning is that President Robert Mugabe and his family have just lost those values of respecting the people's wish. They've basically turned ZANU-PF and the government as their own dynasty.
However, a ZANU-PF activist, Talin Chiwange, who is also the National Youth Council Masvingo Chapter Chairperson, said the sentiments from the ex-party members were just a case of sour grapes.
These are just comments from people who are disgruntled, people who have been booted out of the system that they have probably, let me say, they have known for a very long time. Some of them have, most of them have actually benefited from the system. So I would basically say there is really nothing that we can waste our time doing or trying to give an ear to people who are bastardizing the president, the first family, or saying bad things about our president.
President Mugabe, who is the oldest president in the world, is already the party's presidential candidate in the 2018 polls. He will be 94 at that time. Reporting for Studio 7 in Masvingo, I am Kandi Maramba.
The MDCT has condemned the arrest of Gweru Mayor Hamutendi Kombai and Town Clerk Nathaniel Matau, who are facing charges of criminal abuse of office. The party says the arrest, which comes barely a week after a High Court ruling to reinstate him and the entire council, is deplorable and downright irrational. The MDCT says this action typifies the perennial harassment of MDC elected officials by the faction-ridden ZANU-PF. The pair was arrested yesterday and is still in detention. Their lawyer Brian Dube told Studio 7 that the charges the two are facing are not clear and appear to be politically motivated.
They are alleging criminal abuse of office, but the facts are not yet very clear.
We understand that there is money involved, $187,000. Could you tell us more about that?
There is no issue relating to money over $4,000 at all, relating to what you are talking about. On Thursday, yesterday, that's when he was arrested, and we just believe that it was just done to frustrate him and to just annoy the electorate. But there is really no substance in whatever they are talking about.
Can you tell us what is the situation right now? Are you going to court? What's going on?
Yeah, the police are hostile. They refused to release the mayor and the town clerk in the custody of their lawyers, despite it being clear that they are not likely, but we believe both were intended to embarrass them. But we have been assured that possibly tomorrow we are going to court.
And that was attorney Brian Dube. He spoke to Studio 7 on the line from Gweru. We could not reach Gweru police as they were not answering their phones.
No one should marry or should be married before they attain the age of 18. Being that the case, I'm currently pushing that agenda to Parliament so that it's law. And what that happens, the girl child is in much better position. But we also have to align the Marriage Act to child marriages.
Now we take a look at regional and international news. Russian officials complained today that they have been frustrated in repeated efforts to get information about the mysterious death of Mikhail Lesin, a former aide to President Vladimir Putin, whose battered body was found in a Washington hotel room 4 months ago. And the United Nations Human Rights Office says South Sudan's government has operated a scorched-earth policy of killing civilians and destroying their villages as it fights the country's civil war. Zimbabwe yesterday joined the international community in marking World Kidney Day amid concerns over the increasing number of people affected by non-communicable diseases. Reporter Chiwoneso Jani gives us more details.
According to the United Nations, World Kidney Day is a global health awareness campaign focusing on the importance of kidneys and the reduction of the frequency and impact of kidney diseases. This year's theme is Children and the Disease, Move Your Feet. Zimbabwe, which has seen an alarming rise in the number of people on kidney dialysis over the past decade, is taking the day seriously in an attempt to save the lives of those at risk. Also alarming, according to the local doctors, is the number of children with kidney ailments in the country. Dr. Rumbi Zaidawa, a physician and nephrologist with Harare Hospital, says kidney diseases largely affect one's quality of life. But she says there are several ways to reduce the risk of kidney disease. This includes keeping fit and active, keeping regular control of one's blood sugar level, monitoring blood pressure, eating healthy, and keeping one's weight in check.
Advising parents to ensure that their children are involved in activities, they're exercising. And this is good not only for their kidneys, but for their general overall health. But it's about creating the time and ensuring that our kids grow up with this healthy lifestyle where exercise is an integral part of their day-to-day living.
Dr. Obadiah Moyo, chairman of the Zimbabwe Kidney Foundation and chief executive officer of Chitungwiza Central Hospital, says there are many kidney-related diseases.
Kidney diseases affect children in various ways, you know, and this range from treatable disorders, you know, without long-term consequences, you know, to life-threatening conditions. And acute kidney diseases develop suddenly, and they last usually for just a short time. But they can be, you know, very serious with long-lasting consequences. Or they could go away completely once the underlying cause has been treated.
Tariro, who only gave us her first name, is a single mom based in Mutare, Manicaland province, with a six-year-old son, Alwis, suffering from a kidney ailment. She says the kidney disease has been such a challenge, especially for her son, who has had to miss school on a number of occasions and experienced bullying from other pupils because of his condition.
It really affected him badly. Like, he started going to school, he started going for his grade one last year. Then he missed all the work and he had to go to school. Then even when he goes to school, sometimes his body is swollen, the head is so big, the eyes, the stomach, and some other children would tease him. So it affected him socially at school. Like, some people will bully him. Even it is difficult for him to find friends.
Alwis, who spoke to Studio 7 with his parents' permission, explains his condition.
My name is Alice Mutindo. I have kidney problems. It's painful. Pray for me.
Another woman based in Harare, Rudo, who did not give her surname, says her six-month-year-old daughter is also struggling with the disease.
She was getting dehydration, and we went to the hospital. So her condition is actually called Vata syndrome. It's a very rare condition. But because this is a very rare condition and her case is the first one in Zimbabwe, and there are so many tests that need to be done, and most of them are not done in Zimbabwe. A few have been done in South Africa, like we need to conduct a sweat test for her, some genetic tests as well.
According to Dr. Moyo, besides kidney problems that occur later in life due to lifestyle issues, there are some birth defects that lead to kidney ailments. Dr. Dawa adds that while it is common knowledge in Zimbabwe that the number of people with kidney problems is alarmingly high, there has been a challenge in providing statistics as there is no renal registry in the country due to the shortage of nephrologists.
I can't actually give you really hardcore statistics because we actually don't have that information at present. We do have a number of nephrologists, so we are looking at how we can start collecting this data. So we is in reference to the local nephrologists that we have here in Zimbabwe.
Zimbabwe currently has only 5 adult nephrologists and 1 pediatric nephrologist serving the whole country. Dr. Moyer says the Zimbabwe Kidney Foundation is doing all it can to raise awareness among Zimbabweans about kidney diseases. He says Zimbabwe is also getting closer to making kidney transplants a reality as it aims to save the lives of those affected. Kidney treatment, he says, should be free for all, like tuberculosis. Reporting for Studio 7 in Washington, D.C., this is Chioneso Jani.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
Just over 1 year ago, shortly before midnight on February 27, 2015, Boris Nemtsov, a Russian opposition politician and former deputy prime minister, was assassinated as he walked across a bridge in central Moscow. He was shot in the back 4 times at point-blank range by gunmen driving by in a vehicle. Boris Nemtsov, a nuclear physicist by training, worked for a more democratic and prosperous Russia throughout his life, including during service as deputy prime minister. Mr. Nemtsov was murdered 2 days before he was to participate in a peace rally against Russian involvement in Ukraine. He vehemently objected to Russia's interference in Ukraine's politics and later to the military intervention there. Russian authorities arrested 5 individuals for the murder and have declared the investigation to be completed. The United States calls on the Russian government to ensure that all those responsible for his killing are brought to justice. 1 year after his murder, we remain deeply troubled by the Russian government's growing intolerance of all forms of dissent and independent expression. As we honor the memory of Boris Nemtsov's life and work, we renew our call on the government of Russia to uphold its obligations to the Russian people and the international community to promote and protect universal human rights, including the fundamental freedoms of expression, peaceful assembly, and association.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
And in sports news, a suspended Zimbabwe Football Association board member Edzai Kasinauyo has refused to step down, saying he'll only do that if Zifa proves that he is guilty of match fixing. Kasinauyo, who among others are being accused of allegedly attempting to fix Zimbabwe's forthcoming Africa Cup of Nations qualifiers against Swaziland, tells Studio 7's Blessing Zulu he's prepared to go to court to clear his name.
In my life, I've never been involved in match fixing. I think I've played football, and I've contributed a lot to football, even to the development of football. And for me to be standing and trying to be involved in match fixing, I think it would be something unheard of my system. So basically, it's an issue which my legal team they're busy with. I think today they've written back to
responding to the letter which they wrote to me. But just in short, I shall never be involved in anything to do with Netflix.
That was suspended Zifa board member Edzaigas. Now we are speaking with Studio 7's Blessing Zulu. Meanwhile, Harare City Football Club will not be short of support when they trot onto Rufaro Stadium tomorrow for their CAF Confederation Cup assignment against ZESCO of Zambia. Reporter Michael Kariati tells us why.
The Harare City Club is a small support base, but a guaranteed of a full house. It's fans from all the other clubs all over the country have pledged to be at Rufaro Stadium to cheer them all the way to victory. Harare City, as Zimbabwe's only remaining representative in Pan-African football following the elimination of Chicken Inn, Dynamo's fan George Msariri says all football fans should be at the stadium to help keep the Zimbabwean fire burning.
I'm encouraging people to come in numbers so that we support our national representative.
Although his club is playing in Bulawayo the next day, Musariri has committed himself to the Zimbabwean cause, adding that he will attend the Harare City game before traveling to Bulawayo to watch his team play. A member of the Cape United Supporters Association National Executive, Moses Magawa, says everyone, including those who support lower division football, should be at Rufaro Stadium come the start of the match tomorrow. After the Harare City game, Dynamos and Islanders fans will be on their way to Bulawayo, where Boso are seeking to continue their newly found dominance over the Glamour Boys in the Bob 92 Super Cup. The competition is to celebrate the birthday of President Robert Mugabe. Meanwhile, it is do or die for the Zimbabwe national cricket team when they enter the Vidaba Cricket Association Stadium for their 2020 World Cup Super 10 decider against Afghanistan tomorrow. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Kariati.
Thanks, Michael. And in music today, human rights activist Nyaradzo Mashayamombe, or Nyari as many call her, is making her mark not only as an activist for women and girls' rights, but as a musician as well. Let's hear more about her musical journey.
My name is Nyaradzo Mashayamombe, affectionately called Nyari. I'm the founder and director of Tenge Life International, a girl child rights organization and a young women's organization. I'm also a musician with three albums to my name and the recent release called Ratiri. I never thought I would be a musician, so I pursued everything else but music. And I would say I took after my mom. My mom has got an amazing voice. And so came 2003-2004, when there was the rise of urban grooves in Zimbabwe and gospel music as well, where the likes of Fungisai and Anamai Soloma and Yanat Plaxidis Wenyika, Wana Fungisai, you know, doing those things. And my friends in Bulawayo, you actually said, Nyari, you know what, you have an amazing voice, because I was in the choir as well. One of the friends was Dumisani Nkomo. I don't even know if he remembers, but he was one of the people who really identified my talent. Ratiri has a heavy presence of gospel, and the gospel of it is amazing in that it's a local Zimbabwe Afro feel jazz gospel, which I feel like it's necessary for us as Zimbabweans, probably as Shona or Ndebele or whatever, to sing the way that God created us so that it glorifies them as well.
That there was Nyari Mashayamombe. We'll hear more tomorrow. Don't miss it. And now to recap today's top stories. In a landmark case, the High Court has ruled that Section 70 of the Police Act, which places a cap of a six-month period within which police should be sued, is inconsistent with Zimbabwe's constitution. Former ZANU-PF members speak out on what they claim are attempts by President Mugabe to create a political family dynasty. That's all for tonight. And now stand by for Studio 7 in Ndebele with Ntungamili Nkomo. This is Chris Gande. Good night and have yourself a restful weekend.
Ngeyajahelitala uChris Gande ngokusethulela indaba ngolimi lwesingisi lechona njani izulu kandaba yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 ngombimbitho 2016 selethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMTCT lisola ukubotshwa kukameya wedolobho leGweru umnumzana Mutendi Kombayi lonobhala kamunicipala umnumzana Nathaniel Matawu. Umbukiso wezemichina yakulezi nsuku owe eTech Africa Expo ugqitshiwe lamhlanje eHarare. Kuwaza Friday silomculi we disco kwasa uGetty Tau. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leMTCT namhlaliso le ukubotshwa kukameya wedolobho leGweru umnumzana Mutendi Kombayi lonobhala kamunicipala umnumzana Nathaniel Matawu. Vesetheswa icala lokusebenzisa ihofisi ngokungekho emthethweni. Ababili laba babotshwe izolo njalo bebelokhu besesitokisini seGweru Central namuhla. Ibandla leMTCT lethule umbiko lisithi kumele ababili laba bakhululwe ngesiphangiphangi. Lithi njalo ibandla leli Lethe njalo ibandla leli isehlakalo lesi sitshengisa ukunganakekeli kwelungelo loluntu. UKombayi lekhansili yonke basanda buyiselwa emsebenzini ngomthethwandaba ngemva kokumiswa umsebenzi nguhulumende besetheswa amacala okungethembeki umthethwandaba wawalahlela kathana lawa macala. Igqwetha lababili ababotshiweyo laba umnumzana Brian Dube utshele iStudio 7 ukuthi amapolisa kawaluphathi kahle udaba lokubotshwa kwababili laba njalo bakhangelele ukuthi bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Ya, udaba lukameya ingakutsho ukuthi ubotshiwa i-criminal abuse office izobe immediately after he had reported to work after winning our high court case.
Ungasitshela ukuthi liqiniso yini esikuzwayo ukubana kule mali eyacatshayo abotshelwe yona?
Lokho namanga engakutho khonaphela ukuthi uminista labanye bakhe balentoni ukuthi bazeleziwa e-high court bafuna ukuthi bayangise umeya kuphela nokuqonda ukuthi ifakele izinto ezinesizo. Ayisikho lokho, akula mali akula la-material pass, akula nto njalo, akula mali eyaziwayo, akula lokho. Into beyingenza ngazo kuphela i-policies ezenziwayo ezokuthi bafuna ukuya ngumeya ngenxa yokuthi badliwe court.
Ungasitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo sikhuluma nje umeya ungaphi?
Sikhuluma nje umeya lo Town Clerk zatokisini eGweru Central Police. Amapholisa ababili bizarelisa izolo nanamhla balele ukuthi babaphumise kumaseyo. Kodwa ngihope ukuthi kusasa singasanyeli-CFF lethi
in the Rakon in the court. But I'm a police, they are very hostile watching when I see a police or murder and disability.
Kotwa suge wezuguti bam pete njani kona lestoxin.
For now, I am going to say that
Umbukiso wezemichina yakulezinsuku owe eTech Africa Expo eHarare utholisa uZulu ithuba lokufunda indlela ezingaphathisa ukuthuthukisa impilo yabantu lamabhizimusi kusetshenziswa indlela zakulezinsuku. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mbukiso ubuthanisa inhlanganiso lamabhizimusi aphatheke emsebenzini wokukhulumisana kunye lolwazi lwakulezi nsuku uqoqwa lugatsha lobungcitshi kwezokukhulumisana lemisebenzi yeposo eZimbabwe. Lo mbukiso ujonge ukubonisa ukuba indlela ezinje yizo ezilakho ukuthuthukisa izwekazi leAfrika ukuba lihambelane lokwenzakalayo emhlabeni wonke jikelele, ngitsho lakudaba lokuthengiselana. Isigodlo sommeli we-Indonesia kuleli sithi sibambelana ndawonye labantu beZimbabwe kulolu daba sibanikeza lamathuba. Umnumzana Arthur Mangonda ngomunye wabantu abanje othuse leminyaka elichumi eqhuba umsebenzi wokuthengisa izinto ezifana leglue edingakalayo kakhulu kuleli, ikakhulu kumafekithali.
Woodworking, if you want to put wood together for the shoe manufacturing sector.
Loku kuphathisa ikakhulu amabhizimusi ahlanganisela alungisa isicathulo lokunye, ngoba yonke into elungiswayo iba le glue phakathi kwayo. EleZimbabwe lingaphathiseka ngokuba lamabhizimusi amaningi athengisa iglue leminye imithi esilayo.
Othe uthengisa njalo leminye imithi efana lama-detergent, njalo sevule lama-ofisi koBulawayo laseZambia esebenzisa kakhulu indlela zakulezi nsuku. Ugatsha lweze-ICT yeZimbabwe luthi lukhuthaza ukuba abantu bephume lobungcitshi bokulungisa izinto ezijeneyo bephinde benelise ukuthola imikambo yokuzithengisela emazweni omhlaba kalula. Ikolitshi leHarare Institute of Technology elikulumbukiso lalo lithi seliphuma lohlelo lwe-app elakho ukuba ingabona umuntu ihle ibe mazi ethiwa i-Face Buzz Facial Recognition System. Umnumzana Amos Wali walelikolitshi uthi lindlela izaphathisa kakhulu abantu ezindlini zabo, kumabhizimusi kanye lasenkundleni zemidlalo.
Even in stadiums, imagine you're playing, they're playing soccer, and
Micho, lasenkundleni asithi kulomdlalo wenguqu, lumshina ulako ukuhle ukutshele ibizo lomdlali ombonayo edlala ngaleso sikhathi, kungenani lenhlanganiso ye-television eyabe itshengisa lomdlalo ukuba balibhalile na kumbe hatshi lobizo.
Uthi lindlela lokhe ingakafiki ukubanga lokuba ithengiselwe uZulu ngoba kusasekhona abakulungisayo. Ingcitshi zithi ulwazi lwama-ICT luyindlela evula amathuba amahle, lusenza ukuba amabhizimusi labantu makhaza benelise ukuthola abangebe befuna ukuthenga le ndawo abangathengisela abakulungisayo ngokuphangisa, bethola ulwazi ngasikhathi sinye. UMangonda uthi ele-Indonesia lingumzekeliso ongalandelwa nxa abantu kuleli bezimisele ukusebenza.
I think the learning tool that we can learn from Indonesia is
abantu laba babamba umsebenzi wabo ngokuzinikela njalo bephangisa ukwazisa labo abasebenza labo ngokwenzakalayo kanye lempahla entsha ebayelayo abafuna ukuthengiselana lathi. Lokhu kwenza ukuba bethuthuke. Ogo yinto esi ngayifunda kibo.
Inhlanganiso yabalimi eZimbabwe Farmers Union ngenye layo ebukisa kulumbukiso ikhuthaza abalimi kakhulu abasakhulayo ukuba belungisise lokho abakulimayo okufana lamatamatisi lamabhanana ngendlela yokuwagoqela kakuhle ukuthiwa ipackaging ukuze ethengiseke ezitolo kusimo esikhwabithekayo elentengo engcono. Umbikiso lo ophela lamhlanje ungenwa zinhlanganiso lamankampani agoqela iPortraz, Telecel, NetOne, Huawei, Zimpost lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukusilela kwemisebenzi sokubangele ukuthi abantu abaningi basungule inhlelo zokuziphilisa ezigoqela ukulima lokufuya. Kodwa kwabanye abalimi abaphila ngokuthelezela, bafana lomnumzana Ndumiso Ndlovu, udubo kusuke kube ukusilela kwamanzi kanye losekelo lwemali yokuthuthukisa inhlelo zabo. Undlovu isakhamuzi seWanezi eFilabusi njalo ufuya inkukhu abuye alime imbita. Uthi lanxa esenelisa ukuphilisa imuli yakhe uhlutshwa ikusilela kwamanzi ngoba isikotsho eseduzane laye asikaze silungiswe selokhu safa ngo-1988.
Ngananzelela khona ukuswelakala nje ukuthi imisebenzi bengasekho, ngabona ukuthi ukuthi umuntu akaziphathise ukwanisa ukuthi uphilise imuli yakho ufuze wenze khona ukuthi ulime ufuye kulezi mayini eziseduzane lati lapha. So labantu bayathenga khonoke sithe sakulima lenkukhu lezi efeke sizifuyile. Sinkwethela khona imali yokubhadala izikulu fees khona lapho.
Ufuye inkukhu ezingaki ngasikhathi sinye?
Kwesinye isikhathi ziba nga-150 or 200 yenjalo angaze ndidlulise khonapho.
Uzithengisa ngemalini?
Ngenza $8.
Ukufundele yini ukufuya inkukhu kumbe into eqalileyo nje wabona ivuma?
Ukuzifuya mina angathi angufundelanga. Ngawabona abanye nje befuya lami ngase ngihawukela ukufuya inkukhu. Ngaqala nge-50 ngabona zivuma, ngabuya ngathi 100 ngabona ziyavuma 150 ngikhwela njalo njalo.
Ingadi khona kuyini okulimayo?
Ngiba le mbhida, amatamatisi, le-butternuti, namakhabishi, nabo-onion yoko. Ngike ngahlala lo baba wayelima wayengumlimisi, so vele yimi engangilima eplotini lapho.
Udubo lukhona lapha uthi ngamanzi okuthelezela akusichazisele?
Ye, amanzi iyahluphayo, akula manzi. Le migodi amabholu lapha esihlala khona kula ibholu yathi yacina uba khona ngo-89 yathi ifile lamanje yayilokhu ingalungiswa. Ngasasazi bakhupha amapayipi sabika kwasabhuku kwaba yinto nje engasasebenziyo.
Umeli wenu edalele ephalamende alikaze likhulumela yini ngalolu daba?
Sesakhuluma kaningi vele akutshintshi lutho. Kuye kuthiwa sizalungisa. Kuye kuthiwa yenzana ama-groups, lomunye ozakhokhela i-group kwenze akulanto yohamba.
Amanzi okuthelezela kanye lanathwa zinkukhu uthi wakha ngengolovana njalo uhamba umango omude. Ngelanga kuyabe kumele ufuqe ingolovana kangaki?
Labona njengenkukhu mazi sesezincane kwingcono ngoba umango lwana mude support ungaba ngama-2 kilometers. Inkukhu mazi sesezincane azithathi manzi amaningi but mase zikhulile vele uthona ilanga lonke nje uhamba. Ukuthelezela ukuthi ingadi lezi seduze komfula yebo lokhu sika gebha imithombo manje kathi ezinilezi nsuku kungcono ngoba izulu liyana ngoba lama kathi zigebha imithombo layo kathi ziphelile kade zokusitha ungaselala lutho sesemadwaleni phansi.
Umnumzana Ndumiso Ndlovu isakhamuzi seWanezi eFilabusi sixoxela ye ekhona le kwamahlaba ithwale. Abesifazana beZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi kunzima ukuziphilisa kulelo lizwe ngoba bengathola amathuba alingana lawa besilisa. baveze lokhu benanza ngesikhathi benanza ilanga le-International Women's Day. Kubika uMartin Ngwenya.
Unkosikazi Sanele Sibindi wasuka eZimbabwe ngomnyaka ka-2013 ezodinga ukuziphilisa kule Botswana ngemva kokubona amathuba encipha ekhaya. Kodwa uthi noma nje lamaphepha okufundisa kulula ukuthola umsebenzi eBotswana ekakhulu uma ungumama ngoba kumele uncintisane labesilisa. Uthi umhlaba wonke jikelele labesilisa yibo abalokhu belawula endaweni eziningi.
Njengoba singomama siphumile singaphandle kwamazwe sidinga imisebenzi. Sithola ubunzima ngoba silokho sincindezelwa ngobaba.
Omunye wakhe uMemory Ndlovu uthi noma nje wawuthola umsebenzi weBotswana wangemuva kokusokola uthi phezu kokulwa lokuba ngumama kule gama lokuba ngweZimbabwe lingathathwa kahle eBotswana ngenxa yokuba izalwane zakhona zibona abavela phandle bengabantu abazobathathela imisebenzi.
Ngangikwazi ukuthi akusoze kube lula particularly nxa ungumama njalo uphuma eZimbabwe. Ngibona sekuyisikhathi ukuthi kutshintshwe i-mindset ngendlela abesifazane abaphathwa ngayo.
Uqhubeke esithi kulolunye udubo lokuthi abesilisa ikakhulu labo abalamandla okuqhatsha babona omama abadinga imisebenzi kumbe amathuba okuzithuthukisa njengamathuba amahle okucela ucansi.
Akumelanga kube njalo. Abesilisa lokho bebona omama njengama-commodities. This has to change. Omama labo baphiwe amathuba afanayo.
Kunombolo zabadlula inkulungwane eyodwa zabeZimbabwe abangena eBotswana phose ingxenye ekhulwini ngabesifazane iningi lizodinga amathuba okusiphilisa okufana lokuthengisa kanye lemsebenzi etsheniye emaofisini kanye lezindlini. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 eNzabulungu leBotswana.
Ku-Live Talk lamhla sikhangela ukungethembeki okwenzakala kwenhlanganiso yezenguqu izifa osokwenze kwaxotshwa ezinye iziphathamandla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Ndilipatsika ndilipa road zako mani.
Ah, kumana kuendewo kapano Melika ne.
Eh?
Aizonzwike kuma reserve oko.
Siyaxolisa ngalokho sihlobo esithandekayo sizaludinga udaba oluveza imbono kahulumende weMelika silethulele lona. Kodwa kwamanje singene kwezemidlalo ngamafitshane. Umqeqeshi weqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uKalisto Pasua sethule uluhlu lwabadlali azakhetha kubo labo abazadibana leqembu leSwaziland kumncintiswano weAfrica Cup of Nations. Kubika uJoseph Njanji.
Ukapteni uqembu leChicken uDenny Phiri yena ongomunye wabadlali abasolelwa ukuba bebethengisa imidlalo akabizwanga kuluhlu lwabadlali oluthulwe ngumqeqeqeshi weqembu lesizwe uKalisto Pasua namhla ekuseni. Amahungahunga athi umfaka Phiri ucatshangelwa ndawonye loNozinti Washington Arubi, kodwa yena uArubi ubiziwe uqembu lesizwe ndawonye loPatson Jaure laye ukuthiwa usolo ukuba ulesandla ekuthengisweni kwemidlalo elizweni leSouth Africa lapho adlala ekhona. Intatheli zindaba esebenzela edolobheni lakobulawayo uNation Ncube uthi yena uyakusola ukuthiwa kukaPhiri.
Ngibona angazani i-national team le ingabe iyenziwe, kodwa nasikhangele abafana labontoro odlalele eSouth Africa loDenny Phiri abakho ethimi ndana, kodwa ungathi uyakhangela emacenjini abadlalayo badlala kakuhle. So ngibona angazani umqeqeshi engaba lahleke kancane ekuthini ethathe abantu abangadlaliyo esingathi ngesilungu abakho active kakhulu emathimini abo bahlala ebhentshini echiya ontoro engathi ukufomu.
Abadlali ababizwe ngupasua ngabagoqela onozinti uThatenda Mukuruva uWashington Arubi kanye loDonovan Bernard imvimbi uPatson Jaure uEric Chipeta uCosta Namoinesu uLawrence Mhlanga uHardlife Zero Equi uBruce Kangwa, uOnesimo Pasera, uElisha Muroiwa, kanye labadlali abadlala eNgilandi uTendai Darikwa kanye loBrandon Calloway. abadlali benkabeni yenkundla kulokapteni Willard Katsande, uMavelas Nakamba, uRonald Chitiyo, uKuda Mahachi, uMarshall Mudewe, uTafadzwa Kutinyu, kanye loMacaulay Bone laye odlala eNgilandi. Abagadli kulo knowledge Musona, uNyasha Mushekwi, uCuthbert Malajila, uKama Billiard, uEvans Rosike kanye loMathew Rosike. Iqembu leZimbabwe leSwaziland wona kusibaya sikaGroup L azadibana kumidlalo emibili sekusiyaphela yona le inyanga. Njalo umdlalo wokuqala uzadlalelwa khona leSwazini, kuthi owesibili uzadlalelwa kweZimbabwe mhla zingamachumi amabili nathoba munemunye. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu, iqembu le-Islanders lizemukela iqembu le-Dynamos kuhlandla lakuqala ele-final yenkezo yeBob 92 ngesonto enkundleni eBarber Fields. Lo mdlalo uqhutshwa kunanzwa ukufikisa kamongameli welizwe uRobert Gabriel Mugabe iminyaka engamachumi ayithoba minambili eyokuzalwa. Njalo ihlandla lesibili lizadlalelwa esigodlweni iHarare ngempela viki yezayo. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi ngomgqibelo lizadibana leliqembu le-Afghanistan. Njalo elizanqoba lapho lizathola ilungelo lokudlulela phambili kumncintiswano wezomhlaba we-ICC 2020 World Cup. Zombili iZimbabwe le-Afghanistan zezinqobe kumidlalo emibili eseziyidlala ephambilini komdlalo wakusasa kusibaya sikaGroup B, okutsho ukuba iqembu elizanqoba lapho yilo elizadlulela phambili kule mncintiswano ndawonye lelizanqoba kusibaya sikaGroup A. Ngimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Melika lePakistan aqhubeka esebenzelana kakuhle kwezokulondolozwa kokuthula kanye lakwezenotho. Umanyano we-US-Pakistan Strategic Dialogue unikeza amazwe omabili ithuba lokubonisana endabeni eziningi lanxa kwake kwaba lokufuthelana kubudlelwane bamazwe omabili kudala. Emazwini wokusungula lomhlangano wamazwe omabili unobhala ubona ngezobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uMnumzana John Kerry ugcizelele ukuzinikela kwamazwe omabili kwezomvikela lokulwisana labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo. Isithi ilizwe lakhe liyasekela imizamo yonke enziwa yiPakistan ukulwisana lamalwa ecatsha la. Ukusebenzelana kuyaqhubeka njalo ekulondolozeni imingcwele yelePakistan. UKerry esithi ngezinye zendaba eziqakathekiswa lilizwe lakhe okwenze lathembisa ukubeka eceleni izigidi ezingamakhulu amabili lengxenye zamadola $250 million kulo umsebenzi. Amazwe omabili aphinde akhulumisana ngokuthuthukisa ezokuthengiselana eminyakeni emihlanu elandelayo phansi kwalolu hlelo eleMelika lizaphathisa kakhulu ukuphatheka kwabesifazane emsebenzini ehlukeneyo evame ukuba labesilisa.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Bitchy was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi ubokile. Was a Friday.
Ku was a Friday lamhlanje uBenedict Nhlapho olomculi wedisco kwasa uGetty Tau.
Intokazi yasedolo efela busi ileminyaka elichumi lesithupha kuphela kodwa isihle yaqala kunakakela osowabo. Emva kokusebenza nzima esethula idlalade lakhe ledisco kwasa elithi ziqhenye, uGetty uthi ufuna ukwazisa intsha ukuthi lapho kulesifiso khona indlela ikhona.
Konke ngenzayo, I must believe in myself and trust in God, and I want a bright future. Igimi nakuyuthi nabanye abanilandelayo abancane bakhule vele bane bright future. Yabona umuntu omukhulu awumelanga ukuthi umukhulu ungabi ne dream.
Zisikhombisa ingoma ezikule dlalade kanti ziphethe amazwi engkuthazo. Ikhona le ethi ziqhenye ntombazana ungabi libele lendlela. Geti uthi nxa usuthe waba lephupho Vuka usukume uzenzele ungabi njengembila eswele umsila ngenxa yokulayezela.
Ungathi ungaba ne-dreams ucabanga ukuthi yona i-dream le izokulida yona yaphambili, wena ngokumele uyisebenzele kakhulu ukuthi uzufinyelele kuleso sikhathi. Akunamuntu ozokusebenzela ukuthi i-dream yakho ihambele phambili.
Ikhona-ke eyothando kube lexwayisa ngomkhuhlane wengculaza. Leke esihlanu ithi ungangithathela konke kodwa isipho sami ngeke usithole. Esichaphaze impilo yayo ugedi uthi kayilahlwa imbeleko ngokufelwa.
Abanye bangaba nabantwana bahle bahlale bahle ba give up empilweni bahle bacabanga ukuthi ngakuselwe ku right kubo. So yebo mfuna ukubatshengisa youth ukuthi sinayo indlela yokuthi siyenze lento. Singakhona ukuziqondisa thina i disadvantage lobu yenze isusu yenze i advantage.
Uphuma ke enkundleni esithi kwamacha qaphelani umhlaba usonakele. Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo.
Was a Friday ngugethi tawu lo ohlabela umntumo we disco kwasa. Uzinja, uzinja ziyamluma egqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Umfana wecholocho uthi singamandebele. Ukuziqhiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla le-MTCT lisola ukubotshwa kukameya weGweru umnumzana Mutendi Kombayi lonobhala kamansipala umnumzana Nathaniel Matau. Kuhlandla le-Woza Friday besilomculi we-disco kwasa uGethi Tau. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje zihlobo zami kodwa lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.